DC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 19 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vabereki vakawanda vanotambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga kubva kuZimbabwe Diabetes Association. Vanhu vasere 8 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vabereki vakawanda vari kutambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga iri kupiwa pachena vakomana nevasikana vane dambudziko rechirwere ichi. Rudendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wavabereki ava vaBernard Mujei, avo vane mwana nemakore gumi nemapfumbamwe ane chirwere cheshuga, vanoti vari kubatsirikana zvakanyanya nemishonga iri kupiwa pachena mwana wavo nesangano reZimbabwe Diabetes Association. Sangano iri kupa mishonga iyi pachena kune avo vane makore asingadarike 25.
Zvakatibatsira chaizvo, zvikuru chaizvo, konsidhari mishonga yacho madhuro yari kuita. Zvakatibatsira rikuti dai zvaramba zvakadaro, zvaabatsira ruzhinji rwese rweZimbabwe, because kondisheni yatina nevana iyi inotoda kutobatsirana. Saka ndiri kuona tiri kubhenefita zvikuru sevabereki.
Vamujei vanoti mishonga yechirwere ichiri kudhura zvakanyanya kuzvitoro zvemishonga. Vanoti vasati vawana rubatsiro urwu vaitenga mushonga wemadhora 10 pamwedzi nechidimbu, vachiti zvaida mari yakawanda kuti vakwanise kuwanisa mwanakomana wavo mushonga wegore rese.
One bottle chinoita kuma 9 tongoita pa $10 agona kuchishandisa mwedzi nehafu. Mukada kuti mupese kuti pagore kuti imari inenge yashandiswa ipapapo, tozotenga futi masirinji acho ekubayisa. Apa vari kupuhwa mushonga wacho nemasirinji acho ekubayisa, saka zvinobva zvatirerukira.
Mumwe mubereki amai Faith Makoni, avo vane mwanasikana nemakore 16 ane chirwere cheshuga, vaudzawo Studio 7 kuti zvaiva remera zvakanyanya kuwana mari yemishonga.
Hazvatibatsira kozi tangachite machallenges nekuwana mari kutenga mushonga weshuga, nekuti mushonga weshuga uri kudhura.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vati sangano ravo riri kubatsira vechidiki vane mishonga nezvinoshandiswa mukuvheneka mamiriro eshuga pachirongwa chavakabatana neInternational Diabetes Federation.
Tiri kubatsira vana vane makore 25 years zvichidzika nemushonga wechirwere cheshuga. Tine urongwa hunonzi Life for a Child, hwakauya neinonzi International Diabetes Federation. Urongwa uhu ndehwekuti mwana wese ari muZimbabwe ane makore 25 years zvichidzika pasi anofanirwa kuwana mishonga nezvekutestisa shuga pachena. Saka tiri kuzvipa izvozvo mukubudikidza nemafamasi ePremier Medical Aid Society. Ndo vatakabatana navo kuti tikwanise kutambidza vanhu zvinhu izvozvo. Saka kune vese vane vana vane 25 years zvichidzika vanorwara nechirwere cheshuga, vakasununguka kuuya kuzovanyoresa.
VaJamanda vatiwo vakaona kuti avo vane makore 25 vanenge vasina mai dzekutenga mishonga nekudaro senzira yekubatsira utano hwakanaka hwevana ava vanovabatsira kusvika pamakore aya havati vanofungidzira kuti munhu anenge ukwanisa kuzviriritira.
Saka takaona kuti vana havakwanisi kupinda muhomwe dzevabereki kuti vaende vanotengerwa mushonga kana nguva yekuda kumushonga yakwana. Saka takaona isusu kuti mwana by the age of 25 anenge akura pedza yunivhesiti akuzvisenzera kuti akwanise kuzvitengerega mushonga.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seitsvo, kuoma mitezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ave bofu. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano gore rapera yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere 8 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana ane makumi maviri nevanomwe 427 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu 5266. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere COVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi masere nevanomwe 226887. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane gumi nezvishanu zvine mazana masere ane makumi matatu nevatanhatu 4,215,836. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri nemazana mana ane gumi nevana 3,242,414. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matanhatu zvine mazana masere nemakumi mana neumwe 30,841. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF vaJulius Malema vari kutarisirwa nhasi kupinda muzvitoro zvinotengesa zvekudya muSouth Africa vachiona musiyano uripo pakati pezvizvarwa zvenyika iyi nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kushanda muzvitoro izvi. Bato reEFF rakazivisa nezuro kuburikidza negwaro kuvatori venhau kuti vaMalema vachapinda muzvitoro izvi richiti vachatarawo mukana uyu kukurukura nevaridzi vezvitoro izvi kunzwa kuti mitembe inobata vashandi yakamira sei uye kuonawo kuti zvizvarwa zvekunze zviri kubatwawo sei mumabasa umu. Asi vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Professor Riki Mukonza vanoti danho riri kutorwa navaMalema nebato ravo iri idanho rakanangana nekuti zvizvarwa zvekunze zviri mumabasa aya zviburitswe mabasa. VaMalema vanombobuda vachiti vanomira nezvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa asi vashanduka mamiriro zvakare apo vave kuti zvizvarwa zvemunyika iyi zvinofanirwa kunge zviri izvo zvakawanda mumakambani. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naProfesa Mukonza.
Rutorwa navaMalema nebato ravo reEconomic Freedom Fighters idanho riri kuitwa sekunge danho rakanaka, danho risina zvarakananga, asi maonero angu ndeyekuti danho iri vaMalema nebato ravo vari kutora vachida kuti zvirwa zvekunze zviri kushanda muzvitoro zvinotengesa zvekudya zviwanikwe zvichibuditswa mabasa. Nekuti igaro ziva vakandemire kuti tourism industry kunyanyanyanya marestaurants kugara nekugara vagara vachitora zvizvarwa zvekunze kuti zvishande muzvitoro zvavo. Saka danho riri kutorwa neEFF navamalema iri idanho ratiri kutoziva hedu kuti rakanangei. Rakananga kuti vana muzvina bhizimusi vemarestaurants vavhunduke vagogona zvekudzinga zvizvarwa zvekunze zviri kushanda imo marestaurants imomo.
Izvo zvizvarwa zvekunze zvingatyiswa here nedanho riri kutorwa navamalema iri? Tichiona kuti mazuva apera munhu aitaura achitsigira zvizvarwa zvekunze kuti zvisadzingwa muSouth Africa.
Vamalema vanondishamisa chinhu chimwe chete. Vanoita sekuti ivo havana dambudziko nezvizvarwa zvekunze zviri muno muSouth Africa. Mukavateerera nhauro dzavanowanzotura, vanenge vachitoti aiwa zvizvarwa zvekunze kunyanya-nyanya zvemuAfrica ihama dzedu. Vanototaura kuti aiwa, ini kana ndichiona chizvarwa chekuNigeria kana chekuZimbabwe ndotozviona mavari. Asi maitiro avo haambonyanyosiyana neavo vari kuita mhirizhonga vakananga zvizvarwa zvekunze. Mukatikati mavo kunyanyanya neizvi zvavazoratidza kuti vaakuita, ndiri kuona sekuti havasi kutoda zvizvarwa zvekunze kunyanyanyanya zvemuAfrica kuti zvinge zviri muno muSouth Africa.
Zvikonzero zvipi zvingaita kuti vamalema vatore danho irori rekunge vasiri panzvimbo imwe chete?
Tinozviziva kuti pane zvikonzero zviri kuita kudaro. Upenyu hwavo muSouth Africa hurumende iri kutadza kuriritira ivo vemuno muSouth Africa chaivo. Zvikonzero zviripo, asi chandiri kuramba ndechichi chiri kuitwa navamalema chekuiedza kubata vanhu kumeso, ivo tichiziva zvedu kuti aiwa havasi kufarira zvizvarwa zvekunze zviri muno muSouth Africa.
Tanzwawo bato reEFF richiti vamalema vachaongororawo mitemo inobata vashandi mumabasa imomo, pamwe nekuona kuti zvizvarwa zvekunze zviri kubatwawo zvine tsarukano here. Zvine zvazvinobatsira here izvi kune zvizvarwa zvekunze?
Izvi zvekuongorora mitemo zvekushandirana muno muSouth Africa hazvina zvizhinji zvazvichabura zvisingazivikani, kunze kwekungoti vachazoti vapedza izvozvo vachazoenda kungava kuparliamendi kunoti aiwa mitemo ngaiomeswe yekuti zvizvarwa zvekunze zviwane basa muno muSouth Africa. Tsika iyi tiri kuona iri kuramba ichikwira, iri kuramba ichingoenderera mberi. Ndoona sekuti nyaya yekuoma kuri kuita zvunhu munyika dzakasiyana-siyana pasi rose. Toona kuBotswana takaona muitiro wakadaro zvakare wokuti zvizvarwa zvekunze zvinowanikwa zviri kuBotswana hazvichatenderwe kuti zvinge zvichiwanikwa kune dzimwe nzvimbo dzezveupfumi mukati menyika iyoyo. Saka ndiri kuona South Africa ndokwairi kuenda.
Vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology, Professor Ricky Mkonza, vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa-dzimwa kuri kuitwa magetsi sezvo kwava kuvhiringa kupombwa kwemvura kudhamu remuTirikwi rinovawanisa mvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vataura neStudio 7 vari kuti kudzimwa kwemagetsi kwawedzera muguta ravo, izvo zviri kuita kuti vapedze zuva rose vasina magetsi uye vari kupedza mazuva akawanda vasina mvura. Mumwe mugari wemushauri Nyararo West, amai Judith Moyo, vanoti nenyaya yemagetsi iyi pasi pechirongwa cheload shedding vakapedza sondo vasina mvura mudzimba dzavo, izvo zvoita kuti vandochera mvura kuzvibhorani nematsime asina kuchengetedzeka.
Isu sevagari vekuno kuru Nyararo West tiri kubatikana zvakanyanya nekuda kweload shedding, nekuti kuno kwatiri kugara mvura ichauyi. Kanzuro yakati nekuda kweload shedding havasi kukwanisa kupamba mvura, saka tiri kutoponawo nekuchera mvura muzvikova nekuti iko zvino kuri kunaya. Ndo mhanza yatakaitawo, asi mvura iyi inenge isina kutinakirawo pautano hwedu. Saka tati tichingokumbirawo kuti load shedding ingadzorwawo zvingaitawo nani kuti kanzuro yedu ikwanisewo kuti ipambewo mvura, tikwanise kuwanawo mvura yakachena sevagari.
Meya weguta reMasvingo vakundi Maboke vati chirongwa chekudzimwa kwemagetsi chiri kukanganisa kanzuro yavo kupomba mvura kuti isvike kuvagari, sezvo vachidzimirwawo magetsi avo kwavanopomba mvura kudhamu remuTirikwi.
Ya, icho kwa di kuti tine machallenges atu songana na upamvura kuma high level di area sekwa na Gomba ni zimwe nzvimbo. Dambudziko riripo ndere kuti tava kulimitwa panyaya dzekupamba mvura nekuda kwemagetsi. Magetsi paanonge ita load shedding hatina kuwana dedicated line redu remagetsi risingadzimiwe. Panongoendawo magetsi kubushing anenge anobva aenda koko. Saka hatisiri kukwanisa kupamba mvura zve 24 hours zvatati tichiita. Saka ndozvinozoisa kuti vanhu vatambure magetsi kudaro, tambure kuwana mvura. Tiri kumbotaura nevanhu vezesa kuti at least vatipewo dedicated line rokuti hari affect ne load shedding so that it's zokanganisika panyaya dzokuprodusa mvura, nokuti mvura tinoziva kuti iri essential kuvagari vese vomumasvingo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magrupi ravati zvese iri kutyora mutemo pamwe nekodzero dzevagari.
Isu sesangano rinomirira vagari hatisi kufara nekudzimwa kwekuitwa magetsi kubushment, nokuti zviri kuafekta mvura especially kunzvimbo dzakakwirira. Izvo zviri kukonzera kuti vagari vaite 2-3 days vasina mvura. Masvingo City Council iri kuchema nenyaya yekuti havasi kukwanisa kupamba mvura nenyaya yeload shedding. Naizvozvo taichikumbira kuti zesa iteedzere mutemo wakataurwa nehurumende yekuti nzvimbo maessential services akaitwa seikoko kumawater plants nezvipatara anga asingadzimwi mvura. Naizvozvo tichagarawo pasi nezesa naiyo Masvingo City Council tione kuti tingavaka chinhu chimwe chete.
Studio 7 yatadza kunzwa divi reZimbabwe Electricity Supply Authority zesa sezvo mukuru wezvekufambisa kwemashoko pakambani iyi vaGeorge Manyaya vati havakwanisi kutaura sezvo vasiri kubasa zuva ranhasi. VaManyaya vati vatumira mvunzo yeStudio 7 kune vamwe vavo vasina kudoma nemazita avo vasina kutipa divi ravo pataenda kumhepo. Asi kambani yezesa yakabudisa mashoko yekuti iri kuwedzera kudzima kwemagetsi munyika yose ichiti iyo iri kusangana nedambudziko rekugaya magetsi muchiteshi chayo chikuru chekukaribha. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti nezuro hurumende yeZimbabwe yakaudza hurumende yeAmerica kuti isodere kure mushure mekunge America yati sarudzo dzemaby elections musi wa26 kurume gore rino dzicharatidza kana Zimbabwe yakazvipira kupindudza mitemo yesarudzo kuti nyika iite sarudzo dzakachena. MuNewsday makare, kambani yezvicherwa yekuChina inonzi Monaf Investments yapa vagari vemuwadhi 12 remuchesu muBinga mwedzi mitatu kuti vabve munzvimbo iyi, ichiti yapiwa gwaro rinoipa mvumo yekuchera maratya munzvimbo iyi sezvakaitikazve gore rapera apo hurumende yakaudza vanhu vekudinde kuti vabve mumisha yavo kuti imwe kambani yekuChina ichere maratya munzvimbo iyi. NewZimbabwe.com rinoti mutengo wechingwa unotarisirwa kukwira zvichitevera kukwidzwa kwemutengo weflower. Pakutanga kwemwedzi kuno wandira, mutengo weflower wakakwidzwa nezvikamu zvinopfuura zvitanhatu kubva muzana. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nhasi ndachikumbirawo nditaurewo kunyika yose, ndichikumbirawo kuti tinzwisane panyaya radzikiti. Vadzikiti chokwadi chaizvo chaizvo mukati mehana yenyu munotobva makadzikama muchitaura kuti muZimbabwe hamuna kupambwa kunoita vanhu, muchitaura kuti vanhu veopposition ndo vari kana vapambwa vanoda vanhu vachicreata masituations. Saka zvinotoreva kuti kwamuri mwana menyu munokutaurirai kuti dzamari akazvipamba, akazviuraya, akaita zvese zvaakaita nekuti aida kudistarake refambi. Chokwadi chokwadi muhana menyu muchitonofugama muchechi muchinamata vadzikiti mushure mekunge mataura zvakadaro munotonzwa hana yenyu yakadzikama. Naizvozvo vadzikiti tinokutendai. Tinoziva nyaya naRashiwe Gusha akanyakatika. Tinoziva nyaya yamureya kuhwangeo akanyangarika. Asi zvese izvozvo tichingoti aiwa vanhu vane vachinyedera kuti muZimbabwe hamuna kupambwa kwevanhu. Chokwadi iko zvino munhu anotaura kuti ndakapambwa nanhingi vakandirova vakandiponda vakaita zvakati. Mapurisa endaimosunga vanhu. Mapurisa haasi kusunga vanhu vane mazita avainawo. Asi totaurirawo kuti panews panapa shava dzikiti momira murume mukuru muchitiudza kuti muZimbabwe hamuna kupambwa kunoita vanhu.
inini handizivi kuti ipati MRP yemutwakazi kuti ine direction ipi kuti ndivawisisa ndibozivi kuti vanombofungawo zvatoona here kande zvakamita nyika yedu. Bhozi, mukatarisa ka nyika inoi haisi yemandevere, handisi haisi yemakalanga, haisi yemazezuru kana mandau kana manyanja, haina muridzi. Saka vasanguva vachingotaura kuti shona, vasangofunga kuti vari kutaura kuti shona. Hatidi kuti tipatanure nyika yeti, tinofanira kuve vana vemunhu mumwe chete, kwete hatifaniri kupatsanura nyika. Ngativei vana vemunhu mumwe chete togara pasi, kana paita problem kusanongedza, kana tio zvakaita mai nababa mumba woti mwana akanganisa kuti mwana wako wonongedza, hatisi kuda izvozvo. Ngavazivi kuti ivo ka muno muZimbabwe vakafanana nesalt, tispoon yesalt iri mudhamu, yoda kuti dhamu rese richinje rive salt. Mukatarisa kuti vaive purezidendi kuti akwanisa kuti aite purezidendi MRP iyeyo, andofanira kutoti atowana mamashona, tikandoti almost 70% dzemashona kuti akwanise kuti ave purezidendi. Haambofi akava purezidendi achishandisa matebendendi chete, hazvino zvakaita because is one against 10 provinces. Saka zvakanakuti hapana kwaanoenda. Saka unofunda unoedza kufunga kuti vanhu vane chikoro here kana havana chikoro? Kumbovaudza iwo.
Varume, varume, ngatitaurirane chokwadi. Nyika iyi yekwaiti diplomacy, bato rayo riri kutonga masista parties nezanupf. Saka kuti vatarisire Zimbabwe kuti munokanganisa apa neapa zvinovanetsa. Chinhu chikuru chavari kuita ndochavari kuita kudzivirira zvizvarwa zveZimbabwe zvose zvakaenda kumusha nezviri muno zvichabata. Inzira nayo kwavari yokutobvuma kuti vatungamiriri vezanupf, vatungamiriri veZimbabwe vari kudzvinyirira vanhu, vari kubatira zvizvarwa zvavo, vari kuondonga upfumi hwenyika. Saka vari kuedza kuonesa kuti dzokerai munovhota mubvise hurumende iyi. Isu hatigoni kuibudira pachena, asi tinoda kuti ibve hurumende iyi iri kusinya. Imunoona sekuti hurumende yeSouth Africa yaresa, maakupopota maakuendesa kumatare, kuendesa kumatare kududzira kuti hamudusununguro yemimi pachenyu. Moda kuramba muchidya kwavamwe, muchingodii kwenyu, muchisiya chembere dzizobatirwa moti vanhu vavhotera zano. Imi muri kutiza. Hurumende yeSouth Africa ndinoirikurudzira zvairi kuita, ngairambe ichidzorera vanhu vanyorese vavhoti. Nesu tichatoendawo futi ikoko tononyoresa utovho. Isi takanyoresa kudhara, tongonoita recheck mamasita edu kana achaapiya tovhote simbo, kwete kuti hanzi vanhu vadzorere wekumusha vazodii. Vanhu ngavadzokere vanovhota. Musununguro wenyika yenyu, musapinda munyika dzavamwe. Simbo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zvikwata zveZimbabwe zvecricket nenhabvu zvafadza nyika mushure mekukunda mumitambo yazvo iyo yakatambwa nezuro Maneru. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Asi vari kunyanya kufara mashevrons ayo akarova Sri Lanka nemaranzi makumi maviri nemaviri ndokumisa pamangange 1-1 makundano emitambo mitatu ayo ari kuitirwa muSri Lanka macho. Muteveri wechikwata ichi vatichafa mukombwe vanoti zvinodadisa kuona chikwata chenyika chichiita zvakadai.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza dzivaradza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Kukunda uku kwapa mashevrons mapoints 10 ekuwedzera pamakumi maviri nemashanu aanga anawo makwikwi ICC World Cup Super League. Zimbabwe yaswetuka Netherlands iyo iri kuramba iri pamapoints makumi maviri nemashanu uyezve yave kuenda pachinhano chegumi nenhatu, Zimbabwe ichienda pagumi nembiri. Izvi zvakauya mushure memaranzi makumi mapfumbamwe nerimwe chete akakandwa naCraig Evin achiba achibatsirwa nemakumi mashanu nemaviri akabva kuna Skanda Raza. MaChevrons ave kugadzirira mutambo wavo kugumisira neSri Lanka uyo uriko nechishanu. Mafaro emaChevrons akasanganawo nekukunda kwemaWarriors ayo akarova Guinea 2-1 mumutambo wavo kugumisira weAfcon 2021. Asi kukunda uku hakuna kunza manyukunyuku munyika sezvo maWarriors aive abuda kare mumakwikwi aya arohwa neSenegal neMalawi. MaWarriors atove munzira kudzoka kumba kubva kuAfcon uku muchato wezvikwata makumi maviri nezvina uyu usati wapera. Mungororo wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti igaro ziva kuti Zimbabwe vaperekedzi chete vemuchato asi ivo havafe vakachata.
MaWarriors tagara tongozvize hedu kuti kubva 2004 patakatsika kuSfax kuTunis itimu yakafanana nevaperekedzi vemuchato vanongoperekedza chete asi ivo havachati. Chero tikaita ana Nakambatini, ana Masha Munetsi, ananiko atina, atibudirire nekuti atigone kuronga.
Aka kaveke chishanu Zimbabwe ichidzoka kumba nechimbi chimbi dzimwe nyika dzisara dzichikwikwidza kumakundano aya. Akambotora mukombe wePremier Soccer League achibatira Capes United, George Mdiwa anoti zvino hazvisi kufamba nekuti Zimbabwe iri kutangira kumusoro kwete kubva pasi sezvinoita dzimwe nyika.
National team haisi yekutora 18 order kubva kucollege kuendesa munational team asina kumwe kwatakambomuona achitambira. Izvozvo kuri kubasa redu renhabvu iri kudherera mutambo. Kana uchinzi uri munational team unofanira kunge uri munhu akambonekwa kwaari kutamba. Unofanira kunge wakatambira maunder 15, maunder 17, maunder 20, maunder 23. Wozoonekwa unzi kwese kuri kuita continuity manje kusvika kuchi kusenior level.
KuAfcon uku Zimbabwe yakarohwa 1-0 neSenegal ikadamburwa 2-1 neMalawi ndokurova Guinea 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna Knowledge Musona nakuda Mahachi. Mitambo yemugroup B yakapera madeko Senegal iri pamusoro iine mapoints mashanu, Malawi neGuinea ndokuita mapoints mana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mitambo yeAfcon yakatambwa nezuro kuCameroon, Malawi 0, Senegal 0, Gabon 2, Morocco 2, Comoros 3, Ghana 2. Mitambo ichatambwa nhasi chitatu yakamira seizvi: Nigeria ichatamba neGuinea Bissau, Egypt ichatamba neSudan.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vabereki vakawanda vanotambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga kubva kuZimbabwe Diabetes Association. Vanhu vasere vakafa neCovid-19 muZimbabwe nezuro. Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa-dzimwa kuri kuitwa magetsi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.